Vamunanga gwavataura mashoko aya mushure mekuvhota paShewood Park School nhasimangwanani. Vati kunyange hazvo pane vamwe vakaita sevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti munyika muna runyararo, ivo vanoona sekuti muZimbabwe mune runyararo rusati rwamboonekwa munguva dzesarudzo.
Ndinofara chose kuti kukambena kwakaitwa murunyararo nhasi kumhuta kuri kuitwa munyararo, uye ndinovimba kuti runyararo urwu rucharamba rwuripo kunyange sarudzo dzapera.
Vati munhu wese munyika kusanganisira vaMugabe vakasununguka kutaura zvavanoda pamusoro pavo, zvingave zvakashata kana zvakanaka. VaMunangagwa vaenda kunovhota nemudzimai wavo amai Auxilia Munangagwa, avo vati vanotarisira kuti murume wavo nebato ravo vachakunda kuti varambe vari pachigaro chemutungamiri wenyika.
Yes, very much so. I already started working as the first lady.
Notarisira kuti tichakunda musarudzo idzi. Ini ndakatotanga kushanda sa first lady, saka ndinotarisira kuramba ndiri first lady.
Amai Munangagwa vatiwo vafara kuti sarudzo dzaitwa murunyararo, uye munhu wese apiwa mukana wekuvhota pamadiro. Vatiwo vakagadzirira kushanda nemunhu wese semudzimai wemutungamiri wenyika. Amai Rudo Musamira pamwe avo vavhota paShewood Park Primary vatiwo zvinhu zvafamba zvakanaka, uye vafara nemabatirwo avaitwa nevange vachivhotesa.
Zvanhasi zvinenge zvachinja, zvakadzidza izvi. Zvandinakidza kuti zvakandojeka kubatwa kwacho kwetati tiri kuitwa, zvanga zviri kubvira kutotikomborera. Iyo zvita kutodzokere kumba, tambonga tiri kutotya kuti maiwe ngativhe tatondya tichafa ngenzara, asi aiwa tabvira kubatwe zvakanaka.
Munzvimbo zhinji dzashanyirwa neStudio 7 Mukwekwe, vanhu vange vari kuvhota murunyararo, uye pange pasina matambudziko akawanda ange achisangana nevange vachivhota. Amai Fortunate Chitongo vanogara mumusha weWeverly Mukadoma vatiwo vavhota zvakanaka pari Muka 3 hai, uye vanotarisira kuti munyika mucharamba muine runyararo vanhu vachigara zvakanaka.
Zvachina zvinarudya tangobvota zvakanaka pasina kana kutyisa pasina kana chii, kungopinda woita zvinhu zvako pamaminitsi mashoma wotobva wabva.
Vakawanda vange vachivhotesa vati zvinhu zvange zviri kufamba zvakanaka, uye munzvimbo zhinji vanhu vange vari mumitsetse vachimirira mukana yavo yekuvhota. VaEmmanuel Govo ndiye mumwe wevange vachivhotesa Mukwekwe.
Cinema polling stations to Shield A and Shield B. Shield A, my expected voters is 591, Shield B 591. Tafuta kuseni, my stations was have run a 7. Tutanga shakanaka, apana any instances of any problems, my challenges that na mke takasanga anaka, ya kawanda pata tanga. Singa zipa kuzundufamba kwezu.
Mapurisa angi akawanda mimi kwa kwa ni mungu mboze kufotera, ajichenge tiza runyararo, uye veru jinjivati, runyararo runufanira kuchenge tezwa, kunyange sarudzo dzapera. Pane vanhu 23 vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, uye tsvakurudzo dzakaitwa dzinoratidza kuti makwikwi ari pakati pavaMunangagwa navaNelson Chamisa veMDC Alliance. Ndakamirira Studio 7 Mukwekwe, ndini Godwin Mangudla.